isusu seHarare Residents Trust tinonzwa kushushikana zvikuru kana kanzuru yedu yakambotadza kuwanisa wagari mvura madhamu akazara. Yozochitanga nao kuti tiri kuda kuita demand management nekuda kwekuti madhamu haachina mvura yakawanda. Zvazvinongoratidza ndezvekuti kunyangwe wakawana mabhiriyoni emadhora ekusimudzira nyaya yekuwanikwa kwemvura, hawana yatingati capacity kana kuti the will power yekuti wagari wanyatsowane mvura. Mvura iri kupombwa kubva kuMorton Jeffrey, vanoti vanobuditsa 450 megaliters, 270 megaliters inorasika munzira isati yasvika kuwagari, imwe ichidiwa nekukonektwa zviri kunze kwomutemo. Zvino kana zvadai zvichatorewa kuti pawanga vachimbopa wagari 45% yewagari wangangosvike 300,000 vari connected, zvakutozorewa kuti zvirwere zvatiri kurwisana nazvo zvakaita sana cholera nana typhoid, iyo yatotekeshera kunzvimbo yakaita sekuwadzana nebudiriro, pari zvino zvichatoramba zvichitekeshera.
Mune matanho amuchatora here zvichitevera iyo timetable yaburitswa iyi?
Isusu seHarare Residents Trust ne Residents Council tichayedza kuti tirambe tichingosangana nemacouncillors kunzvimbo dzawari tichiedza kuda kuti tinzwisise. Asi urongwa hukuru huri kuitwa neHarare Residents Trust ndewe kusangana nevatungamiri vanotungamira madistricts, atingati madistrict officers, nevavanotungamira kunzvimbo dzeservice delivery kuti tinyatsowane rizere pamusoro pekuti tingabatsiranisei kuti mareports anounzwa nevagari akwanise kunge achigadziriswa, nekuti mvura zhinji iri kurasika